Mutauriwe ZANU PF wa Simon Kaya Moyowazi sabatorwe na ukuti wauza chief whip wawo mu House of Assembly kuti vaendere mberi ne impeachment kuna vamugabe mushure mokuzivisa mutauri weparliament mangwana. Mutevezeri wemunyori anoona nezvemutemo muZANU PF vapo mangwana vati bato ravo ratogadzira mhosva dzavamugabe idzo dzavanodira kuti vadzingwe.
Main charges ndeyekuti vamugabe vari kuregedzera mudzimai wavo achitora masimba ehurumende achitukirira maofficials egovernment vanacharamba vakashaudhiwa vamunangagwa vice president wenyika vakashaudhiwa. Chechipiri, president vakaramba kuimplementa chapter 14 yeconstitution inotaura nezvemaprovincial councils. Maelections akaitwa asi vanhu havana kupinzwa muofisi saka vakaviolata constitution. Chechitatu, tiri kuona kuti ivo vakura saka havachakwanisi kuramba vakatimirira zvine chimiro vakukotsira pamameetings zvichireva kuti havasina simba rokuramba vachitonga. Chechina, vakufamba vakabatwa ivo kuti vachimira vega zvakuvanetsa saka izvo zvinopa kurerutsa chimiro chenyika yedu yeZimbabwe.
Vamangwana vati ZANU PF yatotaurawo nebato reMDC ichikumbira nhengo dzaro dzeparamende kuti dzitsigire ZANU PF muparamende mangwana.
Muliso haana mbobuda muZANU PF tangoti kona newe naye asi tinoshanda tose saka tataura zvakare newe kuMDC tikawirirana kuti vachatipa mavhoti 73 avo okutsigira motion yeimpeachment saka tiri kushanda tese namamwe mapolitical parties pachirongwa ichi.
Vamangwana vanotarisira kuti mangwana chaiwo ZANU PF ichatura motion yekudzinga vamugabe uye kana izvi zvichinge zvaitika komiti yeparamende yestanding rules and orders ichadoma komiti nenhengo pfumbamwe kuti iongorore nyaya iyi. Komiti iyoyi inozotura zvainenge yawana kuparamende. Vamangwana vati vanotarisira kuti chirongwa chese ichi chichapera mukati memazuva maviri. Gweta vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kuti bato reZANU PF rinobvumidza zwane mutemo wenyika kutora dano iri.
Ini maonero angu ngavangovapa zvinhu zvavo vaende. Chikuru ndechekuti vangoenda hangu semutana ndinoona sekuti kuti vazonyanya vatambudza zvinhu zvinenge zvakazonyanya kuipa.
Vamangwana vati ZANU PF iri kutora dano iri nekuti vamugabe vari kuramba vakaoma musoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.